Vamwe vevanhu vasingadarike zana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weward 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vajacob mafume vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemaprimary asi vamafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus.
Pari zvino tiri kuita consensus. Tiri kuita consensus tichiona kuti candidate it's a process and part of the elections. So kuno kutauya kuti tiite consensus process. We will hold the primary election panguva iri kutevera. Vanhu ava vari eager, vanhu vari kuda election, vanhu vanoda pati yavo. Saka tichavapa sarudzo asi macandidates ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achidzurira mumwe ndeupi ipati yeprocess tichiteererawo community tichinzwa macommunity views nemastructures views
kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozokuvota vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvinokwasara 2.
Patakabvunza vamafume kuti sei nhengo dzeutungamiriri hwebato hwepamusoro kana kuti National Council dzakadzika kuwadhi kuzoitisa sarudzo dzemaprimary ipo paine utungamiri hwedunhu guru hweprovhinsi rinove danho raishoropodzwa nevakawanda vamafume vakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nhengo yepamusoro yeNational Council pasarudzo dzakaita seyani zuro.
Aiwa, ndiri director of elections, national elections. Mabai elections hatisatitamboita for 10 years. Kudhara kwacho, ma elections, pese pese paanoitwa kuda kusaziva, panenge pane national member anenge achisupervise. Panenge pane national member anenge achizonopa report kwake. Iko zvino, because mabai election, munoona kumapati ese, makomiza kana kuti masecretary for elections anenge aripo muchaona iri zanupf vachaunzawo vavo vamutema danda muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoriko tichiona kuti mabai elections ari kufamba sei.
Imwe nhengo yakapinda musangano wekusarudza nhengo ichakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane. Dzimwe nhengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nhengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa. Imwe nhengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva Gift Konjana. Vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanhezuro vachasarudza imwe nhengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa neMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa asi akamiririra MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato.
Hapana election yakaitwa vakangoya vakangotsvaka vanhu vavo vakaitwa vakati ava ndo vakuritesa not acceptable.
Asi sachigaro weMDC yavachamisa mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka.
Vakonjana havana kuvharirwa panze, vakonjana vakaita maissues yedisciplinary vakatongwa vakapiwa suspension yavo vachiri kusefa. Asi tinoshamisika zvichireva kuti vari muMDCT yakupi havasi muMDC yavaidzi.
Vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemaprimary muward 2 ndiva Rides Machekera namuzvari Debra Janero. Sarudzo dziri kuitwa muward 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaAmai Memory Banda avo vaive zvakare nhengo yebato reMDC yavachamisa. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Nunurai Jena.